Vatambori nyoka vaudza vatori venhau pamuzinda weMDCT weHarvest House nhasi kuti havaoni kuti sei nyaya yekuti mumwe vatevedzeri wavatsvangirai vachamisa ndivo vave kubata chinzvimbo chemutungamiri webato iri yamutsamutauro sezvo izvi zvisina kuitika apo pakambodomwa vamwe vatevedzeri vavo vanoti Muzvare Tokozani Kupe navamudzuri kuti vabate chinzvimbo ichi. Zvichitevera kudomwa kwavachamisa nezuro, munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaburitsawo gwaro iro raiti vamudzuri ndivo vange vachakabata chinzvimbo chemutungamiriri webato iri. Vatambori nyoka vakoka musangano wevatori venhau kuti vatsanangure kuti vachamisa ndivo vakabata chinzvimbo chavatsvangirai pari zvino. Vati vakataura navatsvangirai nezuro uye vachamisa vatotanga basa ravo semutungamiriri weMDC nhasi apo vasangana nenhengo dzeparamende pamwe nemasachigaro ematunhu ebato ravo.
Na September 2017 vachangira vakapoenda EP kupo kuti vavamiririre vavamiriri vasipo. Muna January 2018 vakapoenda vamudzuri kuti vavamiririre vasipo vakaekta. Izvi zvavapoenda vachatsa saka hapana chinoshamisa. This is delegated authority. Masimba okupuwa vachangira ndo vachiridzwa masimba. Saka hapana chachinja.
Asi mutauri webato iri vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti chokwadi chaicho ndechekuti vamudzuri ndivo vakasana kubata chinzvimbo chavatsvangirai.
Chokwadi chiripo ndechekuti acting president veMDCT ndiva Elias Mudzuri. Ndo zvandakaudzwa nevakuru vangu ndakamiririra bato reMDCT, ndo zvandiri kuzivisa vana veZimbabwe ndiri pamhepo kudai, ndo zvandiri kuzivisa pasi rose. Ndoda kuti vazhinji vazive kuti handina kwandakarerekera vamwe vari kundituka vachiti uri kuita zvefaction, uri kuita zvei, nokuti havazivi kuti tinoshanda sei.
Vagutu vati vamudzuri avo vari kuSouth Africa pamwe namuzvare Kupe pamwe navamonzora kuCape Town kumusangano wekutaura nezvemubatanidzi wemapato ezvematongerwo enyika vachadzoka kuHarare mangwana uye vachaita musangano nevatori venhau kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu mubato iri. Vagutu varamba kutaura nezvemusangano waitwa navatambori nyoka nevatori venhau vachiti vakuru vemusangano vachaona kuti zvofambiswa sei.
Muchidimbu ndikangoti pachauya vamudzuri vachanatsotsanangura. Ya uyu womukomana achedza press conference yake handidi zvokuti ndiende mberi kwokuti zvaitwa sei, nokuti hayo hanzi hatingafumukuri hapwa dzedu kapane vanhu. Pano panhepfenyuro yavanhu, vanhu vachange dzenge vachihwa kuti matanho atorwa ndeapi kana vakuru vatsoka.
Ukuwo mutauri wemubatanidzi wamapato ari muMDC Alliance vaWalsh Mwenxuve vaburitsa mashoko ekuti Alliance yakaita chibvumirano chekusapinda mumusangano uri kupindwa navamudzuri Muzvare Kupe navamonzora sezvo vasina kugutsikana nezvinangwa zvavo zvakaita sekudyidzana nechimwe chikwata chemuzano PF cheG40. Asi vagutu vati MDCT yakakokwa pamusangano wezviri pamutemo uye vati havangashupike nevamwe vanhu vari muAlliance avo vati vari kutoda kurarama nekubatana neMDC. Ivo vakatiza vakavashoropodza zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.